Tirikuona paine bill re tripartite negotiating forum rakapinzwa mudare reparamende kana kuti rakavengwa kechipi mudare reparamende nemusi wechipiri. Munoona bill iri richibatsira vashandi rakapaswa kuve mute.
Tripartite negotiating forum ingangobatsire chete kana washandi waine simba rekuti zvavanenge vamirana zviiswe chi panzvimbo. Zvatinoona TNF bill riripo riri kunzi rinoda kunzi iswe mutemo. TNF rinoti zvamunobvumirana ku TNF marecommendation yeku cabinet. Saka munongoita marecommendations zvamunobvumirana hazvikusiyei, hazvisingei mani. Munorecommenda ku cabinet. Cabinet ndiyo ichazoisa chinhu kuzviyo ne protocol zvipase pamemo through the logging process.
Vanga vanyazvi mudzevashanyi mabasa vati mazvimwe vari parona marare naJonga Kandi Westudio 7. Sasa mabepa na nasi Mudaily News mune nyaya inoti pave nokukira kuti mamiriro akaita nyaya dzeupfumi munyika kungokonza kuparara kwezvedzidzo munyika yese. Mubebau internet Zimbabwe zviri kufungwa nevanhu vanoti vakafarwa nedare redzimhosva kuti vanozonzanisa vasimbamiriri vendisi zviri pamupimo ZBC mujikuta parisa kushumira kumvura kwakaita zirodi mhoro rinopa kuti mvura kaira mishani mudaily mayaaira kuti zvioda unavi kuwanikwa vanhu makumi miviri nenomwe vabanirwere izvi pazuva.
Ava
vange vakateriveti 7 vamunzwa dzasiyana siyana vachitaura zvega mauro avo amashoko avo sinei nechipita studio 7 zvinokoka kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 0012024650318 muchitaura zvamufunga pazviri kuitika. Kotarisa zvaitika kunzimwe nyika. Apisa emudunhu rekolodo muAmerica anoti nechiri vana vechikore chirume vaviri vakafa vakauraya umwe mwanakoro kakuvadza vamwe vasere Palem School Highlands Ranch. Mapurisa akasunga Devon Erickson ane makore 17 naAlec McKinney ane makore 16 uye vashamiswa nekudare redzimhosva nechishanu. Mutamiri Libya vafayez al Sarraj vati wavari kukwidzana naye General Khalifa ari kuda kutora nyika nezvechisima. VaAl Sarraj vati izvi zvinofanira kushuva nesimba nekuti General Khalifa vari kuda kubvisa nesimba hurumende iri pamutemo. VaLibya vanoti havana basa kuti achabudirira panyani asi vanoda kuzvapere. Ivachinavo chikarisa zvichitika America yaitenge kuna Max Ranganya uye tiye zvatorwa nezvivanhu zvezimbe zvakavhita nezuro sarudzo yekusouth Africa.
I'm going to say that 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 Soku isika tisenda wa